vachitaura mushure memusangano wenational council yakaitwa nezuro mutevedzeri wasachigaro wemdct vamogen komichi vakati vagutu vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekuburitsa mashoko anopesana negwara remusangano
anova mutauri webato vagutu vaiswa pasuspension vambomiswa basa vakamirira kuzotongwa nedisciplinary committee pamwepo ndobva Honorable Tabitha Khumalo vambitwa acting spokesperson weparty kubanhasi
asi vagutu vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti bumbiro remutemo harina kutevedzerwa pakaitwa musangano wanezuro
izvi ndakangozvihwawo pamapepanhau andaiverenga nhasi ndikazviverengawo pamawhatsapp group ndikaonawo pastatement yakabudiswa nebato asi pari zvino hapana mwadhi kana kuti tsamba yandapiwa yesuspension saka pamutemo chaipo chaipo ini kana ndisina tsamba yesuspension handitombozivi kuti suspension yachona isuspension yezvechii mhosva dzandinonzi ndakapara ndedzei masection akashandiswa econstitution yebato kundisuspenda ndehapi handizvizivi nokuti handina tsamba yandakapiwa saka ini segweta ndinoti handina kususpendwa kusvika pataimu yokuti ndinotaridza mwadhi ndinopuwa tsamba inenge ichinatsopatsanura kana kutsanangura kudedemura kuti gutu wasuspendwa nenational council national council yakususpenda in terms of section or clause chakuti chakuti yeconstitution ichindipirazve zvikonzero zvacho nokuti pari zvino constitution yedu inoti kuti ndisuspendwe ini panofanira kunge pakatoitwa vote kana kuti election neat least 2/3 yenational council hapana vhoti yakaitwa munational council nezuro saka kana zviri zvokungoitawo tinoti yemobhuruu yongoti tasuspenda gutu tasuspenda gutu kungowawata vanowawata ngavawate zvavo nokuti toda zvinhu zvinotevedzera constitutionalism hapana vhoti yakaitwa nanhasi handina tsamba yandapiwa saka handitori pasuspension
nokudaro vagutu vanoti ndo vacharamba vachitaura vakamirira bato
zvakasimba ndiri kuramba ndiri mutauriro webato ndichitotaura ndichinyora nokuti hapana chinondirambidza pamutemo kuti ndiite izvozvo kana munhu anenge afunga kuti ndatyora mutemo enge achitora zvinobvumirwa nomutemo kuti gutu watyora mutemo kwete kungotaura kunge tiri mubhawaka kungota kususpenda tisingatevedzeri mutemo pasina tsamba yekususpension pasina kana chiripo chinotsigirwa nebumbiro remdc kana kuti mdc constitution saka pari zvino nditaura neyo kudai handitorina tsamba handitombozivi kuti suspension yanga ndei ndongo hwavo zvichingotaurwa saka tongoti vanotaura ngavataure zvavo hanzi muromo wavo zvarirwe nerwizi ini nditoripo ndiriti
munyori mukuru mumdct vadouglas monzora vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi vachiti musangano wanezuro wakavarambidza kutaura vakamirira bato munyaya dzakadai hatina kukwanisa kutaura namai Tabitha Khumalo avo vari kunzi ndo vaikufanira kubata matomo avagutu kutinzwe divi ravo panyaya iyi mumdct mune kusawirirana kwekuti ndianotora chinzvimbo chevaimbova mutungamiriri webato zvichitevera kushayika kwakaita vamogen tsvangirai mwedzi wapera musangano wenational council wakaitwa nezuro wakasarudza vanelson chamisa kuve mutungamiriri webato azere asi vamwe mubato iri vakaita semutevedzeri wemutungamiriri webato muzvare tokozani kupe vanoti panofanirwa kuitwa kongiresi yechimbi chimbi yekusarudza mutungamiriri webato mutsva muzvare kupe vanoti ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiriri webato kudzamara vaenda kukongiresi mushure memwedzi gumi nemiviri ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.